Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka. Mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabva zera. Vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera. Bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga muna mbudzi. Izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muhurongwa hwakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Stembiso Nyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana kuti tinzwe zvizhinji.
Kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wekunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season. Ndichadimbura mwaka uyu kuuyisa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna Gumiguru kusvika muna Zvita. Chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna Mbudzi kusvika muna Ndira. Chikamu chechitatu chinotanga muna Zvita kusvika muna Kukadzi. Chikamu chekupedzisira chinotanga muna Ndira kusvika muna Kurume. Ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga.
Tipatsanurirei, tipei chikamu chekutanga tinzwe.
Chikamu chekutanga Gumiguru kusvika muna Zvita. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi, munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Handei pachikamu chechipiri.
Chidimbu chechipiri chinova icho Mbudzi kusvika muna Ndira. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Toenda pachikamu chechitatu.
Chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinova icho Zvita kusvika muna Kukadzi. Kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe.
Tichipedzisa tinzwei chikamu chechina.
Chikamu chekupedzisira Ndira kusvika muna Kurume. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga.
Avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno.
mazvinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsanangudza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei.
Imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi?
Nhasi ndingada kuti nditange nekukutsanangudzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yeZimbabwe akamira sei. Muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo. Tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuZimbabwe ashandukawo. Ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma.
Varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari?
Kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murimi anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira. Vakapa ivo yambiro yokuti region 1, region 2, region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kurimira kupi. Tsuro, tsoko, mbizi, shumba, zhou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe.
Handei ku region 4 ne region 5.
Ku region 4 ne 5 vari kuchiti ivo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation.
Nezvatanzwa zvose izvigadziriro yemurimi yochimira papi?
Tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake zvine hungwaru mwaka uno. Mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho. Tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand. Saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe 30 mm kana 35 mm zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini.
Varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana?
Takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi. Madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu reMashonaland Central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekurodza vana vasikana vasati vabva zera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera dambudziko rekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri, madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuziya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere. Madzishe matatu aya anoti Bushu, Nyamaropa naNyamutumba akaruka chirongwa chinonzi Not in My Village. Madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust, vakuru vemachechi, vakuru vezvikoro, masabhuku, vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheNot in My Village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete, asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekurodza vanasikana ava, avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho, vanatete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyai wacho. Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya izi mumabhuku avo uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Mutauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Reporter kupolisi social development taka designa form kushamba district pane form rinonyorwa ne social development kuti mwana ngaatanga aenda kuchipatara samba inarivhaidza abva kuchipatara ngaaende kwamamba nyaya iyi ibvaenda kupolisi.
Mukuru wenational aids council mudunhu remazowe vaedika muzulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita sechiramu dziri kukonzera kuti vana varori vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga isu seprovhinsi yemational central tisu tiri imwe provhinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga kunyanya mudunhu redu remazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rerivaria memorial trust mudunhu remashonal and central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Hwirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimiririra muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugari wekumazowe vafungai makuni vanoti vakabatsirwa nekweche mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore 15 akanga achiziswa.
Ndobva ndati mwana ngaazokuzva nekuchi kuchikoro asi kudare kunoko kwakangwanzika nawo chinge wazonzwa kuti pane zvaitika unodzoka zvekudare sekuda kwokuti nyaya iti yanyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Amai Rimbai Nyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu 34 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore 10 uye zvikamu 5 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore 15. Mugwaro raro ra2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu remashonal and central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% richiterwa nemashonal and west rine zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti mashonal and east ine zvikamu 30% kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
Community Comfort Plan or projects project yakazvarwa kubva mukufunga kwangu ndinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandaistablisha kuno 22 years kuno kuamerica kudzokera nawo kumusha. Project I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness the Princess Sadim bint Turk Al Saud from Saudi Arabia Namibia kushanda ne hurumende yedu eZimbabwe nekunozoti kana ukada kunoita kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinoti remei nekuti tinoti project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Mabata apo pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho?
Right. Chinhu chokutangisisa semunhu wemudzimai tiri kutarisa nhau yeutano hwemadzimai economic growth, fair trade and sustainable mining. Kana shi sustainable mining tikutarisa vakadzi varimo artisan minery, like small scale mining nirwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asiri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo. Vanhu vapindi vari kuita zvokuzvicherwa vamwe vachona vatinoti artisan miners kana kuti makorokoza dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokwanisa kugwema kwavo.
Makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi?
Chifunga nezvacho kubvira ndofunga makore mashanu nanodarikidzira nekuti ndiri besides zvepomulani ndiri munhu anoita zvebhizinesi zvemabhizinesi. Matinofamba munyika dzatinofamba Central America, South America, kana maAsian nations, kana even kune dzimwe nyika dzemuAfrica kana Rwanda. Kwese paunofamba unokura semunhu kunyanya uri mubhizinesi tinowanzo kuti inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels on business expo. Can I even mumuno mmene soda matine gara muno?
Saka kune vakawanda here vati vato joina hurongwa huku musha uku?
Kumusha hakuna, ikozvino tingochara panyaya yekuti mainvestors, especially my investors, itimu yevanhu vandiri kushanda navo, vanhu vanoziva nezvebasa rangu, vamwe vari mubanking, Princess of Saudi Arabia, for example, vamwe vari musecurity defense, vamwe vari mufinance. Saka it's almost like an advisory board, but that advisory board, ndo vanhu varikuyavaine mari yekuinvesta
kuzimbabwe. Saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani, vanoenda kupi, vanoita sei?
So program maybe it's the higher level program tikuya sei as a business. Business redu rinoita maprofits. Maprofits acha benefita GDP yenyika yedu because we are talking about a multi-billion dollar project, not a multi-million dollar project. Akabatsana maprojects waya tora mabillions of dollars. Pakaita maprofits any country where we projected changing the GDP of Zimbabwe from say 12% to about 20%. Saka tichakreata mabasa. Tichava nesustainable land use and environmental stewardship. Zvamunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani maminerals as kuti masoils edu are very rich and we have to protect them from contamination kuti tikwanise kuramba tichita farming, you know, farming iri sustainable and but we have to start working smart using smart technology kuti tinge tichibatsana nedzimwe nyika around the globe.
Madaira zvakanaka. Chatichazokukumbirai ndechekuti kumberi uko kana zvaakutenderera mapa ground project yaakufamba mutizivise tigoramba tichitapapi tichikunetsai.
Ndizvozvo. Munozoti munhu wephilanthropy atinokanganwa asikudaita maprofits chete. Aiwa ndoti hurumende yedu inge ichi ndoti hurumende yedu pasi rose vanhu vange vachitarisa kuzimbabwe zvavanoita kutarisa kuna Rwanda nekuda kweproject iyoyi. Number one. Number two, started tidzokere pamepu tichinzwa kutaurwa kwezvinhu zvakanaka tikaita mabasa. Vamwe vana vakuna South Africa vanokwanisa kudzoka kumba vachishanda. I hope vamwe vari kudiaspora vachadzoka vachishanda. Asi tiri kutarisirawo kuti tiite health care for women farmers and miners. Vanhu vari kumaruwa kunyanya vanhu vemadzimai vanoshungurudza. Chishuwo changu ndanchinyanya kushuvira kuti wodai dai kunyika kwedu kuZimbabwe ino naitiko zvino tiri pakutanga kutaura nehurumende yedu. Ndaitoda kuti pasanyanya kuva nemaroad blocks akawanda kana tiroda kuda kuzoita nyika kuzogadzirisa nyika. Hatidi kuzotora maprojects vaitozoenda nawo kuna Zambia, Malawi, maneighboring countries nekuti dzimwe nyika dzinenge dzichiti pindai muchimhanya.
Vabata vanofanira kuzvinzwa vachazvinzwa. Ndinokutendai. Avo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vaBlessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana 16 pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. VaBlessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepanhau reHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zvichiburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira Tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi, vaKarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate, zvinoreva kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa, ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi, ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa negarwe, akaatakwa negarwe, asi ari kuHarare ari kuchipatara, ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kuchizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu rembire, vaKarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakare madonje. Vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa puresha kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro, uye vachinge vaine mayunifomu vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mayunifomu. Uye nerimwe dambudziko rinogononge riripo rinenge riri vadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara, dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Hongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamuviri vari vana vadiki. Apo neapo hatizvirambe zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu rembire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanga vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite macivic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vouya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege ouya akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja ouya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi ouya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builder ouya akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedunhu rembire vaBlessing Karembera, muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink, nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wevanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shem Zemura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pava neopportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwaShebwititi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira, was focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaPlot Mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kurita kuchivandudzwa kuchishanduka zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yaya tiri kuti isusu internet nesocial media.
Imwewo nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reZiwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa, zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindaneti.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza kuburikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based, zvinonyanya kuti pamukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai, zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among ma service providers chaiwe nenge iripo, zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers, which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzowozouya watoti macorporate players za corporate world ma businessmen wachizo supporta, asi isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gonyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera, kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiye muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk, avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why kunizathu isenze awareness kakhulu endaweni yeWande, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izigi iwe isisindo. Khonoko akulisindi yini khonoko?
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali le kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le imali, le mali eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla, isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla lemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohole encane athole imali engako. Kuna malini?
Thina njengababalisi okokuqala besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sibe sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introduce imali lezo zigi labo RTGS.
Yesizwile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithini ngakhona
ukuhluphe silalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende. Singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe, yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwe-ZIG lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe kesikukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo sasilithengise ukwenzela ukuthi khona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi bebeboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement. Kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane iyasala i-reserve bank kuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siyangaphi sibesiya ku-parallel market. Yikhe okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi intambo obona ngezemali, obexoxa loTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address. Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna abalisa osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi ongekho emthethweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezak abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when Zak isenza iawareness kakhulu endaweni ewange emguza lebubi, yikho lapho kule problem naleyo khona. And abantu abakwenza khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezigangileyo, labanye abantu abakuma-party structures kakhulu kuma-lower structures abayenza izinto zenezo ezokuganga lamanye nje ama-leaders e-community abavocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni sewange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho okuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe uthi licabange baphathi ukuthi langinikilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga abesithi akula land esakupha yona thina kula land esakupha yona thina wasitshela wathi land uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho esichinga njengoba sayala legushungwe lokho esisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu asifuni dlamini.
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube, umholi weWange Rural District Council, laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bayahamba kube lama minutes aphuma kubo sebhuku behlangene ukansila ayistempe iapplication yakhona isisupportwa lama minutes ibuye kukansili ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho Uncube uthi sekungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikharaja ukuthi land ngamuntu eyifuna kahambe through i-Ministry of Lands osebhuka la mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basona eso sigaba but abaningi bangikhona abasaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe imtshaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthabadlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathinotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezigi.
Kahle kahle thina koBulawayo izigi icurrency vele esingayaziyo. I-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibona saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama 10 zig sazoboniswa futhi amadola lana ngama silver uphongubona nje emuntwini omebho yedwa umbeno wababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngelabantu anembaholela kuyinasa kwabo kuyimpensheni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ekokesh but you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo stripe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabali bami uvele ukuthi ingxenye yethu sathi mana ngikhiphi izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-eco cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami nge-eco cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo eco cash uyathi usithi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukuhle behle bethi i-network i-down at the end of the day ugcine uzuthatha lona lelo yusa lakho esikhwameni owadula lo mebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcine uzuthenga ngalo. Ngibe sesithe emashopini-ke thina sihlale emalokitshini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi ibahle bade lokumtshina wokushayipha lo wasilawo kumbeni ecogage i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US ona lawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni uthini
sebesenza khona kweplastic money ukuthi wena uyabaqhubela iUS dollar lakho kumbe ni lesey ufuna ukuthi uthenge like amagets sebekuthengela bona ngefoni. So yikho lapha sebedila khona kakhulu, kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali kobulawayo hayi alikho bantu tshwane. Ungabona bekhona kobulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amadawn, for example from Gweru maybe kuseya kubo Harare bebuye busuku ngamabhasi, maybe beyenzi ibhizinisi labo betshintshe imali. But osokukhona kathi eziyona le iplastic money ukuthi ngiyamqhubela mina yami imali ephilayo kodwa yena enginike engingayaziyo, njalo mphonga ubona isikhona isisebenza nje ukuthenga amagetsi. Ukhansili uko wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi. Kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi, ngiwena ngonika i-US, ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council. So bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra, bebengakuvumi. So ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze. So at the end of the day mina bengihlala le US lami, la uhlalele imali yakho kuzigi iziphele. Engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni, uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures. Kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni, amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two. I-dollar for two it means wena uyi-10 rand lami ngiyi-10 rand, ulihambe umangweni uluphenduke futhi i-dollar for two. So vela kula lapho esingathi khona izigi yasebenza, iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo. Thina vele kithi kuyafanela kuko ngoba zinyuzi nje.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa, isakhamuzi sakoBulawayo. Okhuluma ezimele, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba, lichone lendaba.
La puma lendaba, la shona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba namuhla. Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumilantathu 13. Obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo kobulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe. Umntwana uright, usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe.
Njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu agcine ebelethiswa nge-cesarean?
Inkosi yasithwala yasimela, akazange abelethe ngesiza. Ukhululeke kuhle umntwana, ukhululeke kuhle.
Uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje?
Kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulabanikazi. Ingekuzwayo kuphela ukuthi kwakumele bayingene ecourt yokugcina. Kwasekubonakala ukuthi umntwana usezabeletha, ungcono umntwana abelethe kuqala. Asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile, athole unakakelwa ungaphezulu.
Njengoba wachiya isikolo eku grade 6, uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhula khulile?
Umama wengane umntwana isifiso esihle esikhona, siza ke sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngizwe bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda funda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle, njalo abazali kuqala basondelele abantwana, basondelela abantwana babe open ebantwaneni, bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo, ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana labantwana ekuxoxisaneni, babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona, abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini, uhulumeni asikwazi ukuthi singagxeka uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurch bencedisa, khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka, fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine, isondele ngamandla, ihlanganise abazali labantwana.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina, siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamaHubo 1:27, abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho, sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band, liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi Abazalwane. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Nanti ilunga lalo
uSoviet Chuma exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Salibonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemikhalandoda express band iqembu lidabuka phansi le emikhalandoda enkanye emaphandleni komnyama ubambile emikhalandoda ngihamba lale ndoda ezibiza ngo-0 kuyikuthi iqembu ngelakhe lemikhalandoda express band sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukulu okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda stars.
Umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona uyayithola nje isingle track mangabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela mawuyifuna ube ku-USB siyakufakela kodwa nakhona ma ungabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona ikhona nje yona.
Abalandeli ubachiyela waphamaso
ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-albhamu elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.